Hondo iri kurwiwa ku Ukraine ne Russia sekuona kwetatu ita izvozvi irakonzera kuti mafuta edzimotokari negas ratinoshandisa pakubika rikwire zvakanyanya. Munoona kuti maprice edu muno muZimbabwe chaiwo per liter yanga iri kuma 135 cents per liter yakuma $1.78 yajamba zvakanyanya nekuti kuRussia ndio mbiru inozikana pasi rese kugadzira mafuta, vane 10% yeworld production. Saka madisruption aya ari kukonzeresa kuti vari kutengesa mafuta vasare vari vashoma, isitorwirana kunotora fuel iyoyo iyo yachikwira. Ndo zvimwe chete negas ratoshandisa pakubika. Russia inotengesa gasi zvakanyanya, saka zvakare nekuti yapuwa masanctions naAmerica ekuramwa kutenga gasi.
Izvi zvinorevei kunyika yakaita seZimbabwe?
Zvoreva kuti America ichange yakutenga gasi zhinji kune dzimwe nyika dzisiri Russia, yozokonzeresa kupusha maprice kuti akwire mudenga, sekuti kavana vanhu vakurwirana kutenga zvinhu zvishoma, mitengo inokwira. Saka isusu seZimbabwe nawo nenhau yemafuta iyoyi, dambudziko rinotanga tiri kuti tese tinoziva kuti pese pane munhu, pese pane production, pese pane industry, chingava chii, panoshandiswa mafuta edzimotokari. Saka stage yega yega yatinofamba maproduction medu, mitengo inonga ichitokwira zvakanyanya.
Zvinoreveiwo izvi kumushandi?
Zvoita kuti vanhu veZimbabwe vanova macivil servants anonga ari muproduction achienda kumabasa, zvinhu zvava zvinova zvakuvaomera zvakanyanya. Mari yavanotambira haichakwani zvakare. Kamari kavakapuwa nava mutunuve katoryiwa neinflation inonga yakusimuka. Zvireva kuti vakuda kupuwa futi chii, dzimwe mari. Dambudziko raitika apa ndite kuti hurumende yedu haina zvairi kuita kuti ideredze marwadzo aya eRussia. Sezvatiri kuona kune dzimwe nyika vari kubvisa matax akawanda ari kukanganisa kuti mafuta akwire. Muno mutengo wemafuta tingati 50% yepurize yemafuta inonga ichienda kutax. Vamutunuve vasati vaita chavaita ipapo kuti vatirerusire upenyu hwedu hunge hwakachipa. Imwe dambudziko ratiri kuona tiri kuti Russia ndiyo inogadzira 2/3 to 80% yemafertilizers anodiwa pasi rese.
Zvinenge zvamirawo sei panyaya dzekurima?
Saka zviri kureva kuti kurima kucharwadza. Tinofunga tisi takaona varimi vakaona kuti 2021-2022 agricultural season fertilizer yakakwira ne100%. Mabhegi efertilizer anga achienda kuma $60-$70 visina neshopu yavapinda, mamwe kuma $90 chikubva pa$35. Saka yanga iri nhau yemadisruptions akakonzereswa necovid-19, nekuti kufamba kwemalogistics edu anoshandisa kutakura mafertilizers anga avhiringidzwa. Saka izvozvi nekuti Russia futi ndiyo inova number one ine 70% yefertilizer pasi rese, tichaona kuti mafertilizer achaita mashoma yokwira futi. Saka varime ngavatarisire kuti tani refertilizer richanga rapfuura $1,000. Zvoreva kuti tinotarisa kuti bag refertilizer richanga rakuma $100 pabag, nekuti Russia inonga isingaunzi fertilizer kuipasi rese nekuti kune masanctions.